manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gunyana 14 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inini kana takugara tichitoziva zvinhu zvichatongoitika nozi zvakatanga last week patakabva kuitikisi mavatanga taitira musangano vakagara vachiita same problem.
Vanoita zvemitambo vaSilvanos Mudzova neZuro vakapambwa kumba kwavo vakazoonekwa varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vapromisi Mukwananzi vanove mutauriri weTajamuka Sijikile vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatenda ibiti votaura nezvemamiriro eupfumi zvichitevera kunetsana pakati pemakurukota ehurumende nezvemari dzemihoro yevashandi vehurumende. Indiwe mimwe emisore na uzidiza nasi, ichiwe kwa mure ichiva kuna ku Studio 7, irimu Washington DC. Imwe nengo yeta jamu kase Sijikile, irimu chipatara mkutara Harare, mshine mekupambga uye kuitwa kafiramberi, nevanu wanufungizirwa kutiva sori. Mutore wedwe na upatirisha mdadigwa anotipanya enu tevera.
Nengo yeta chamuka uye vachita zvemutambo vaSilvanos Mudzova vakapambwa neZuro Maneru nengo dzekuma 11 nevarume vatanhatu kumba kwavo kuCrowbra vakarohwa zvakaipisisa vakazowanika vakakandwa kumakomo enharira pedyo neNorton. Vachitaura vari muchipatara umu vange vachiratidza kudzimbikana zvikuru, vaMudzova vaudza Studio 7 kuti vakakuvadzwa musana, makumbo, pamwe nekuiswa magetsi panhengo dzavo dzakavandika.
Watanga kundisa mene tundo wakandisa kuma kumakumbu kutunge tuma wae mbalandanga kushokwa waipa ita kutunge chunge chaita unge chisitake generator kama chikutunge chibu parichisiri generator chibutisa chi magetsi taka watanga kundruwa ulova msana makumbu chi chumaleze chumwe kwa rasha nda kaisa then wachitanga manjo kupunza manjo mari ya murukusha ndisa ya rupa kutu so and the right ko mota registration mota uko mota wa siya kutu kela muska rishi indakisi rashi had life so and the highway ini registration number saka indaka matatazo utuwa registration number manja nimi epani hiyo pa registration number wa hizi doba zukatanga kuita wesi manje pao
vamo joa wanoti vakatorwa kumba kwavo pamberi pemudzimai nevana vavo. Vapambi ava vakapinda zvine chitsimba ndokuvapfekedza saga mumusoro kuti vasaona kwavaienda. VaMudzova vanoti kunyange zvazvo vakasiyiwa vaitwa kafiramberi havasi kuzorega kunyunyuta neutongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Inini kana takugara tichitoziva kuti ndo zvichatongoitika nekuti zvakatanga last week patakabva kuheathcliff mavatanga taitira musangano vakasara vachiita sei vachiita same problem so tikutongoona kuti seita chamuka pasvika ivo zvinezvi state yenyika vabve kuti hapana kuti tichada kuti timire.
Vanovawo murwirizve wekodzero dzevanhu vashoropodza zvikuru kutorwa nekupambwa kwevanhu. VaMadhuku vatsinhirawo kuti sevechidiki havazomboregi kushoropodza kuiswa kweupenyu hwavo musango nehurumende yavaMugabe.
Kutapwa kwaakaitwa neusiku nemapurisa tinozviziva kuti ndo maitiro anoita ZANUPF uye they are responsible kunyanya mapurisa nekuti ndo zvagara zvichingoitika pasi rose kuti vanhu vari kungotorwa neusiku muno muZimbabwe.
VaSharon Hofisi kwetare no rwira kodzero dzevanhu vachishandawo nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakurudzira hurumende yavamugabe kuti ichengetedze zvizvarwa zvenyika vakati zvekupambwa kwevanhu zvinofanirwa kuregedzwa.
Tiri kuti kunyangwe hatisati tava nemutemo wepasi rose convention against enforced disappearances. Tiri kuti isusu tine constitution kana kuti bumbiro remutemo rinotaura iro kuti munhu mumwe nomumwe ane kodzero dzokuti kana akasungwa ngaaudzwe chikonzero chokusungwa kake. Even paanotorwa nemapurisa ngavabve vachimupa kodzero idzodzo, vamupa kodzero idzodzo. Zvinotaurwa futi nebumbiro remutemo kuti munhu haafanirwi kushungurudzwa kunga akurohwa kana kuita sei, yatingatiyo freedom from torture.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa maicheri ticharamba sezvo pavadaira nharembozha yavo vange vari kuti vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Dare repamusoro-soro High Court nasira pamukana wekubhadhara mari yechibatiso kumutauriri wetajamuka sesijikile vapromisi mukwananzi pamwe chete navabruce usvisvo. Vaviri ava vakasungwa masvondo apfuura vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwakaitika muHarare apo pakapiswa motokari dzemapurisa pamwe neZBC. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata gweta revaviri ava vatonderai bhatasara kuti tinzwe zvizhinji.
Promise mukwananzi nemumwe waari kupomerwa mhosva inaya anonzi Bruce Usvisvo vapiwa bail neHigh Court mangwanana nhasi. Jaji vataura ivo vachiti magistrate akavanyima bail akarasika kuti haana kutedzera zvinofanirwa kunge zvichikonzetwa panopiwa bail. Naizvozvo ndokubva avapa bail. Vazovapa maconditions avavapa anonzi mabail conditions aye ekuti panofanirwa kuti vabhadhare $100 uye promise anofanirwa kuti asavaende pasipoti yake nekuti anofanirwa kunge achiripota chishanu chega chega Friday yega yega kuCID Law and Order uyezve nekuti vasavhiringidze kana kuda kupishinurana nevafakadzi mawitnesses estate uye kuti vagare pamaadresi avapa kudare.
Tichitarisawo zvataurwa nemutongi wedare reHigh Court nhasi vachishora magistrate, mungati chine kufambiswa kwemutemo muZimbabwe zvikuru sei panyaya yekutongwa kwevanhu vanenge vachiratidzira?
Inini ndinoti dare reHigh Court raita zvakanaka zvikuru uye raratidza matare eii zvichinyanya kudai ekumusoro achakasununguka nekuti vanokwanisa kupa mutongo wavo zvichienderana neumbowo hwaapiwa uye kuti mutemo unoita sei. Zvinonetsa kuti ndizonyanya kutaura nezvinenge zvichiitika kumamagistrate.
Vanga vari vatonderai bhatasara vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vanga vachimirira promise mukwananzi navabruce usvisvo. Vanga vachitaura parunare natungamiri Nkomo weStudio 7. Zvichakadaro, mangwana dare richanzwawo chikumbiro chekuwana mukana wekubvisa mari yechibatiso chakaitwa nevamwe vasungwa 56 nevasere vakasungwa pakuratidzira kweNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA musi wa15 Gunyana. Kuulawayo, dare ratiwo richanzwa chimwe chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaturwa kudare nemunyori muMDCT Youth Assembly mudunhu iri vakunashe muchemwa uye vatinotenda mhungu nevamwe 12 nemusi wechishanu. Vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vari muNew York umo vachabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira pachauya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano weUnited Nations General Assembly svondo rinouya. Dr. Dzamara vanoti vari mushishi yekukurudzira zvisharwa zveZimbabwe kuti zvinge zviri pakuratidzira uku sezvo kwakakosha mukuratidza dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vaneta nekutyorerwa kodzero dzavo navamugabe. Vamwe vari kutarisirwa kunge vari pakuratidzira uku ndi Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag, muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo nezvimwe zvisharwa zveZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Dzamara.
Tafamba uya kuno tichibatane nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe tichiratidzira kutsutsumwa kwedu nekunyunyuta kwedu maringe nekabatirwo kari kuitwa utungamiri wenyika yedu navamugabe nevamwe vavo vanobata navo.
Munoona kuchizobatsira here kuratidzira kunze kwenyika?
Tinobatsira ndaa yekuti isusu kuchitumwa kwedu kwakatarisana naivo vamugabe nehurumende yavo, uyezve kwakatarisana nekuti tizivise pasi rose kuti isu sevana veZimbabwe hatiri kufara nekubatwa kuri kuitwa kaedu nokubatwa kwatiri kuitwa isu sevana veZimbabwe.
Vamwe vangada kuziya kuti dai maiwana mukana wokunge muri kutaura nemukoma wenyu Itai Dzamara, watinoziya pari zvino kuti akatsakatika uyezve hapana anoziya kuti ari kupi. Muri ikoko kwamuri ikoko zvii zvamaimuudza kuti pane mabasa aiita zvii zvazobuda?
Ndaikwanisa kunge ndichitsanangurira iye kuti mwana wamai, chiono chako zvawakaona nekujekesa zvisati zvavepo zvava kuitika. Sekuziya kwenyu dai iye watingati akasvinudza vazhinji vedu pachikamu chino maringe nekumira isu sezvizvarwa zveZimbabwe, isu semacitizen eZimbabwe. Taita kwanza kutaura naye tamutaurira zviri kuitika. Angadai ari munhu akazadzwa nemufaro nendaa yekuti paakatanga pada vamwe vakati ava kupenga, vamwewo pada vakati ashaya zvekuita. Asi tiri kuona vazhinji vedu semaZimbabwe vabatirira padonzvo irori, pachisungo ichochi chekuti isu sevana veZimbabwe toda kuti tiyambuke gungwa iri. Sekuti isu sevana veZimbabwe tikuda kuti tiyambudzwe pana Farao Mugabe nevanhu vake. Saka izvi zvinova zvinhu zvinokurudzira sesu nekwatiriwo semhuri, tinowanikwawo tichikurudzirika kuti mumwe wedu kumbunyikidzwa kwaakaitwa, kubatwa kwaakaita, hazvina kuitwa pasina, hazvina kuitwa inhei pane zvibereko.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vari zvemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zviri kuitwa nehurumende yava Robert Mugabe zvokusiya pamene gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nekuramba urongwa hwavo hwepakati pegore kana kuti midterm fiscal policy review zvavakataura svondo rapfuura zvinoratidza pachena kuti hurumende yavo yaparara uye haichina zano rekuti ingamutsiridze sei upfumi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu muhurumende hazvisina kumira zvakanaka zvapakuti vakawanda vaone kunge rave bhasikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa. Svondo rapera, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti hurumende yainge yaronga kugumbura vashandi vayo basa, kuvabvisira mabhonasi uye kuwedzera mari dzemitero dzavanotambira. Asi nemusi wechipiri, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vainge voimba rumwe rwiyo vachiti vaChinamasa vainge vaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa, vachitaura zvakange zvisina kuwiriranwa mudare remakurukota. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vabiti vati hazvigoni kuti gurukota rehurumende rutire urongwa hwebhajet husina kutambirwa nedare remakurukota pamwe nemutungamiri wenyika, vachiti vamugabe ndivo sachigaro wekomiti yedare remakurukota ehurumende rinoona nezveupfumi. Vati mashoko avamushowe ekuramba urongwa hwavaChinamasa anoratidza kuti hapachina hurumende uye hapana chiri kufamba muZimbabwe.
So hazvigoneba kuti Minister of Finance angomuka achingorotomoka asina kuenda kucabinet committee on economic affairs, because economy haisi yako, harisi basa rako, ende nekuti nyaya yeekonomi yakakosha ndo yega subcommittee ye cabinet inocheiwa na chairman Robert Mugabe. So Chinamasa akatoenda asi vabvamunyadzisa.
Vati vanoziva vachinamasa vari munhu asingaite zvemusoro wake vakati kurumbidzwa kwavakaitwa nevakuru vakuru muhurumende zvichitevera urongwa hwavo hwepakati pegore kunoratidza kuti urongwa hwavo hwainge hwapasiwa navamugabe nedare ravo remakurukota asi vabiti vati kunyange hazvo vachinamasa vanyadziswa havaoni vachisiya basa nekuti makurukota emuzanu PF haagoni kusiya basa nekuda kwezvikonzero zvakawanda.
So handione vachinamasa vachi resigna nekuti nhamo inobva yavateera.
Gore rapera urongwa hwachinamasa hwekumbomisa kubhadhara bonus kuvashandi vehurumende hwakarambwa navamugabe asi hurumende yakazotadza kubhadhara mabonus paine nguva zvekuti vamwe vashandi vayo vakawana bonus ravo mwedzi wapfuura. Mumwe anoona nezvemabhizimisi muHarare vaRoy Magoshongwe vanoti vashamiswa nezvaitwa nehurumende yavamugabe.
Saka chinhu chinoshamisa pane zviri kuitika muhurumende zvatisingasahwisisi isi tiri kuzhe.
Asi vamwe vakaita savaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti hapana chinovashamisa nekuti vamugabe havana wavachateerera kusanganisira makurukota avo.
Saka tiri kuona kuti izvi zviri kuratidza kuti mutungamiri wedu wenyika haana waanoteerera kunze kwenzwi rake uyezve haaremeredzi haapi chiremerera kumagurukota ake.
Asi zvisinei nekuti urongwa uhu hwarambwa vabiti vati hapana zvahwaibatsira kusimudzira nyika uye hunoratidza pachena kuti hurumende yavamugabe haina kana zano rokuita kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Vagari vekwamutare vanoti komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari yebhajeti yegore rinouya iyo iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu iri kutambisa zvayo nguva sezvo hurumende iri kuita zveuori uye yakakurisa. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekwamutare vari kukurudzira hurumende kuti ibvise kana kubatanidza mamwe mapazi ehurumende sezvo akawandisa zvopakuti upfumi hwenyika huendeswe kumawere. Vachitaura kukomiti yeparamende iyi, mumwe mugari vaJames Mundenda vakati hurumende inofanira kusunga dzisimbe uye inofanira kubvisa mamwe mapazi.
Tine madhabhu mamaministries ari kuita duplication of work. Ambotaurwa panapa kuti Minister of Higher Education, Minister of Primary Education. Mukatarisa mune mapermanent secretary ne staff mukatarisa budget iri kuenda ikokoko. Otherwise, if we were to cut down expenditure pa masalaries, it should not affect mupurisa ari pasapa. Ikoko kumusoro kwekuma ministries uko. Takaima zvikata ikoko.
Pastor Jonathan Chindewere vanotiwo uri huri munyika hwanyanyisa kunyanya kuvakuru vehurumende hwapa kuti zvinhu zviminame.
Uori. Zvese izvi chero tingaita bhabhiti rakanaka zvakaita se as long as tine uori hakuna chinobudirira. Ngatitei plug uori hwese. Nyika yedu yeZimbabwe ine uori hunorwa kusvika kuna Mwari. Dengo kuno kune uori hunotezonzikwa kuti muZimbabwe muri kunhuwa uori.
Muzvare Mildred Muza vanoti hurumende ine vamwe vashandi vasina zvavari kuita asi vachihoreswa mari kupera kwemwedzi.
Minister of Youth has put an info kune youth officer. My youth officer for what? Wakati trenere basa ni youth officer. Ufukono chitendele mundaraunda kwa tuzi ndiri youth officer. Youth officer for what? And the dozi mwemari zirikungo enda mahara. Watu unakukwa ndiko kwe salari ya kene tuwapera. As we have got some youth officer. We have got as some award coordinators. Uru coordinator animu what? Ika yudinema councillors wane taka hotel. Uru coordinator animu what? And watu ufukono chitendele na wakakara. Watu umwezi wapera watu kuwe mahari.
Imwe nengo yeparamende inomirira Gokwe, amai Dorothy Mangami, vanoti vari kufara nezviri kubuda mumisangano yavo.
Vanhu vekwamutare vataura pfungwa dzavo. Vanyanyosimbaradza kuti dei hurumende yapamari kuhealth, kueducation. Vataurazve zvakare kuagriculture, vabata-bata kwese ikoko. Asi vakataura vachiti kusava nechimwe chikwereti. Chikwereti zvirungu zviripo ngazvimbobhadharwa. Vasimbaradza zvinhu izvozvo. Vabata-bata twakawanda.
Zvichakadaro, nhengo mbiri dzeZimbabwe Activists Alliance ZAA, Linet Mudewe naTapiwa Chitambo vasungwa nhasi mamutare vachipomerwa mhosva yekunamira maposters ikukurudzira veruzhinji kuti vabatane navo mukuratidzira nemuswe mugovera vachida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America yoswedera pedyo nesarudzo dzemunambudzi, vakuru vehurumende vanoti vaive kugara vakagadzirira vachityira kuti tsambambozha dzavo dzinogona kusorwa nevanofungidzirwa kuti vari kudyidzana nehurumende yeRussia. Vasori ava vakatombosora bato reDemocrats uye magwaro evavhoti kuIllinois neArizona. Pave kutyirwa kuti pakasagadziriswa vanhu ava vanogona kukanganisa zvichabuda musarudzo. Asi mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekusora kana kuti US Cyber Command Admiral Michael Rogers vati zvinonetsa kuda kukanganisa zvabuda musarudzo. Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu muSouth Africa vanorarama nechirwere cheHIV AIDS vanonzi vari kunzwa kurwadziwa zvakanyanya kunyange vachinwa mishonga. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nesangano reBrain Function Research Group rakabatana neVits University. Marwadzo aya anonzi anosanganisa kutemwa nemusoro, kurwadziwa nechipfuva uye tsinga dzemiviri. Ongororo iyi inoti kunyangwe munhu achinwa mishonga yemaARV hazvimisi kudzimbwa nemiviri. Mwe muimbi wekuCameroon Mengu Ondoe Etienne uya anorarama neusope ari kurumbidzwa zvakanyanya nemabasa ake ekurwira kodzero dzevane usope. Muimbi uya anoti zvino zvakatanga zvakaoma asi iye zvino ave kugamuchirwa zvakanaka. Muimbi uyu anozivikanwa nekuti Calvinho uya ari kudaidzwa kuzoridza kunyika dzakawanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kurongwa nemhuri yeZimbabwe iri muCanada iri pasi pesangano repachedu Zimbabwe. Nemugovera uno mhuri iyi iri kuungana muToronto ichitenda pamwe nekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakasimudzira nabvu munyika zvinoti Bruce Grobela naByron Manuel avo vari muCanada makare. Ari kutungamira urongwa uhu Darlington Choto uyo akambotambirawo chikwata cheCapes United anoti chinangwa chavo ndechekutenda basa rakaitwa nevarume vaviri ava uye havasi kuzomirira pane vaviri ava chete. Ngatinzwe hurukuro yataita naChoto pamusoro peurongwa hwavo.
Urongwa hwatakagadzira takagadzira nevana vose veZimbabwe zvichiburikidza nebato redu repachedu runova iro runomirira vanhu vazhinji mhuri zhinji muno muCanada muToronto. Pabanquet hall zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuda kungotarisawo vanhu vakatimiririra, vakamirira Zimbabwe, vakakuridzira Zimbabwe munyaya dzenhabvu. Saka takatarisa vanhu vanogara muno muCanada vaviri vatakaona vanova Bruce Grobler naByron Manuel. Bruce Grobler anonyanyozikanwa akanga ari goalkeeper weZimbabwe uyezve achibatira Liverpool. Koita umwe anonzi Byron Manuel aizikanwa nezita rekuti Piripiri, uyo akatambira yainzi Chibuku Shumba neBlack Aces achizoendwa kunotamba kuRio Tinto.
Sei makasarudza varume vaviri ava vachoto?
Takakoshesa sesangano tikatarisa tikagara pamwe chete tikaona kuti pari zvino vaviri ava sevanhu vakanga vabva nezvenhabvu kare. Saka takaona kuti izvi zvinenge zvakakosha kuitirawo mangwana. Hatisi kungotarisa vanhu vanotamba nhabvu chete, tiri kutarisirawo nevamwe vanonge vakaita zvakanaka kana mudzidzo, vanenge vakaita zvakanaka mune zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Saka tine zvinge tiri kuramba tiri kungoendera mberi tichiita zvinhu izvozvo zvekutarisa nekuti vanhu vakwanise kuva vana vedu vachibudiriro vachiziva kuti izvi zvinogona kukwanisika kuitikawo kwatiri.
Zvii chaizvo zvamunee muchiita mukuremekedza vana? Muri kuvaremekedza nemenduru here? Muri kuvapa mikombe here? Muri kuvapa mari here? Zvii zvamuri kuvaremekedza nazvo?
Takakoshesa kuti regai tivape menduru dzinenge dzakanyorwa kukosha kwekuti aiwa makaita henyu nekumiririra Zimbabwe nekumiririra Zimbabwe Warriors. Makaita henyu nekusimudza flag yenyika yenyu mukaramba makangobatirira munyika yenyu. Saka tinovatenda neizvozvo zvavakaitira nyika yavo.
Totarisa kuti kumusha kune vakawanda vanga vari munhabvu vaisimudzira nyika asi mazita avo atosvika pakukanganikwa. Zvii zvamuri kuitawo? Muri kushanda nevamwe here kumusha?
Tiri kuda kuti tisvike panguva yekuti tiite izvozvo. Mwari kana tichika tichengeta, tiri kuda kuti tiedze futi kuti tigobatsirawo vari kumusha, vanhu vagoziva vari kumusha kuti zvinokwanisa kuitika. Vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuti vatarisewo vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka nevakaita zvinhu zvakanaka munyika yedu Zimbabwe. Asi pari zvino takangoti chiregedzai timboita vari munhu, asi kumusha tichasvika.
Zvii zvamuri kufungidzira mungazoita mune ramangwana sesangano repachedu?
Tine urongwa hwekuti mangwana sesangano repachedu tisimudzire vana vedu, nekuti vana vedu ava ndo vachapenga nguo dzedu isusu, ndo vachazomirira Zimbabwe, ndo vachazosumudza uyezve mureza weZimbabwe mangwana. Saka tiri kuedza nemuno nekuZimbabwe takatotanga kutonyora pasi zviro zvatinoda kuti tiite kuti tiburudzire vana vedu veZimbabwe. Ende uyezve chimwe chatinoda kuti titaure ndechekuti ivo vaviri ava vakataurwa vakasarudzwa nenhengo dzepachedu, nevamwewo vanhu vari mucommunity vakasarudza vakati aiwa vanhu ava ivo mazita iwayo ukangonotaura kuti Bruce Grobler, Byron Manuel Piripiri, chokwadi chokwadi munhu wese anototi chokwadi, ava vanokwanisa kuti vapuhwe nguo.
Kouyawo ivo vachoto vandiri kutaura navo, mutambi wenhabva aizivikanwa akatambira chikwata checaps United, mungataurawo munguva yenyu yekutamba nemaonero ama akuita nhabvu nhasi?
Ndinoona kuti zvinenge zvangoti siyanei, nekuti makare kare vakomana vaitamba kare makambani akanga achiri kuisa mari mubhora imomo, vana Chibuku Breweries, vana National Breweries, vana Dairy Board, vana Castle Cup vaiwo vana National Breweries vavo. Saka pari zvino ndiri kuona kuti dambudziko riri kungoitika chete nderekuti masponsa haasi kukwanisika kuwanika akanyanya anoita kuti nhabvu ikurudzirwe. Ende uyezve chiri kunyanyoitika ndechekuti vana vamwe vari kungoti vasati vanyanyotamba zvakanyanyisisa vakutonotamba kana kunana South Africa. Saka pari zvino izvi ndiri kuona kuti dai chikurudziro yaitwa yekuti kana vane makambani avo madiki vabatsire kuti vana ava vakwirira kuenda kumusoro.
Uyo anga ari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, Darlington Choto, uyo akambotambira chikwata checaps United ari parunare nestudio 7 ari kutorondo kucanada. Munhau dzemitambo, makundano emukombe wechibuku Super Cup ari kutanga mangwana. Mutambo wekutanga uri pakati peHarare City neBorder Strikers kuRufaro Stadium muHarare. Nemugovera mitambo inenge yakamira zvakadai: Ngezi Platinum vs Wange kuBaobab Stadium, FC Platinum neChapungu kuMandava, Caps United neCholocho kuNational Sports Stadium muHarare, koti ZPC Kariba neBulawayo City kuNyamunga Stadium. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica kumuzinda weUnited Nations kuNew York, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura. Kuti mupinde muchirongwa ichi, fonai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vanoita zvemitambo vaSilvanos Mudzova nezuro vakapambwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori. VaPromise Mukwananzi vetajamuka vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 14 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Ye ukukhanya vele bemlandela okwensukana ezininyi ezidlulileyo ngoba kade bembuza mayelelano ngokusebenza kwakhe akwenzayo kusukisela kuthajamuka lekra kanye lokuya kwakhe ukuyanceda imuli kaLinda.
UZulu usola ukuthunjwa komunye wamalunga omkankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Silvanos Mudzova.
Into ethabisa esibili ukuthi usephiwe ibheli ukuthi aphume phandle njengoba engelacala alenzayo. Okwesibili iyathabisa nje kancane ukuthi at least imthethwandaba onjengewe High Court usalandela lawo umthetho, lokho usarespecta i-constitution.
Idale le-High Court namhla livumele isikhulumeli setajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi lomnumzana Bruce Usiso ukuthi bahlawule isibambiso sebail ukuze bakhululwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Dumisani Moyo ohlala kweLengilandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sesole kakhulu ukuthunjwa komunye wamalunga omkankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Silvanos Mudzova izolo kusihlwa endlini yakhe eCrowbro walinyazwa kakhulu. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Kubika uMavis Gama.
UMdzova utshela intatheli izindaba eziye khulumisana la esibhedlela lapho ayelatshwa khona ukuthi uthunjwe ngabantu abekade behlomile bamthwala ngemota bamusa endaweni angazange azi ukuba kungaphi. Uthi ukuthunjwa kwakhe uMdzova kusukele kokwenzakala emhlanganweni abawenza emzini we-Epworth ngeviki ephelileyo. Omunye wabasole lokhu kuthunjwa kwaMdzova ngumnumzana Charles Nyoni we-Occupy Africa Unity Square. UNyoni oye wayabona omunye wakhe esibhedlela uthi kulihlazo ukuthunjwa kukaMdzova elizweni elikhangelelwe ukuhlonipha ilungelo loluntu.
Ye ukukhanya vele bemlandela okwensukana ezininyi ezidlulileyo ngoba kade bembuza mayelelano ngokusebenza kwakhe akwenzayo kusukisela kuthajamuka lekra kanye lokuya kwakhe ukuyanceda imuli kaLinda eMtare ngokuyayipha okokudla. Konke lokhu kade bekwazi kanye lokuthi ivele yona ithajamuka isiplana ukwenzana okakathise kade befunga bakwazi ngoba bamhlabe injection e-drug akungaba lomuntu kathesi okwaziyo ukuthi kade ingeyani ukuthi akhulume abatshele konke akwaziyo.
Ethi kubachayisa ngovalo kodwa bengasoke babuyela muva ngemikhankaso yokuletha inguquko kwezombusazwe lomnotho elizweni.
Lokhu sibilo kwamaqiniso kuyasichayisa ngovalo but akula nto esingayenza ngoba nxa siphakathi kokulela ilizwe lethu eZimbabwe ukuthi libe ngelikhululekileyo yinto esihlangana lazo emsebenzini lo esiwenzayo. Kanye sikhumbula nje lo ithayi la wayekwazi ukuthi uzahlangana lento ezifana nalezi. So ye kuyasethusa lokho anyali but sila asikwanisi ukuthi singathi singachiya ngoba omnye wethu thunjiwe kumbe sekulempopho esebenzayo kumbe sekulama-injection ahlatshwa abantu. Hayi, sizabe lokhu sisiya phambili ngokulwela ilizwe leli kufikela umgaba aze asibisele ilizwe lethu leZimbabwe.
Uqhubekethi kusobala ukuba abathumbe uMdzova kungasibantukazane nje kodwa bengabafundela umsebenzi wabo.
Thina sazi lapha ukuthi eZimbabwe abayalokhe besalezi bhamu ngama CIO kanye le military intelligence bobodwa abavunyelwayo uhamba bethwele imbobo. Phakathi kwababili bonabo yibo laba engathi yikho lapho labantu abamthunjikwe. Plus ukusebenza kwabo ukuthi bayafika endlini bekhipha umbobo bethatha umuntu ngemoto abahambela ngaphandle kweHarare kutshengisa vele ukuthi yi-state eplanileyo, yi-state e-organized, ekwaziyo vele esivele ikwenza okwensuku eziningi. So okokuthi singathi ngabe bandla leZANU-PF kumbe ngabatsha beZANU-PF lokho and lama doubts very much, but mbona ngani between i-CIO le-military intelligence.
USilvanus Mjova uthi lanxa elimele kangako ngemva kokuthunjwa lokutshaywa kakubi akabuyeli muva kwezokukhankasela inguquko elizweni uZulu aze athole inhlalakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Idale le-High Court namuhla livumele isikhulumeli somkankaso wetatyamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi lomnumzana Bruce Ushisho ukuthi bahlawule imali yesibambiso i-bail ukuze bakhululwe. Ababili laba sebe lamaviki phose amathathu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lokubangela udlakela ekutshengiseleni okwaba khona eHarare lapho okwatshiyiswa khona imota yamapholisa leyomsakazo we-ZBC. Iqwetha likaMkhwanazi lo Usiso umnumzana Tondera iBatasara uthi umahluli we-High Court usole umantshi ngokwala ukukhulula ababili laba esithi besingekho isizathu sokubancitsha i-bail. Sixhume isiphathamandla somkankaso we-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni yena othi baya kujabulela ukukhululwa kwababili laba lanxa nje belokhe bebaningi abantu abavalelwe esitokisini ngecala lokutshengisela.
Into ethabisa yesibili ukuthi usephiwe i-bail ukuthi aphume phandle njengoba engelacala alenzayo. Okwesibili kuyathabisa nje kancane ukuthi at least imthethwandaba onjengo-High Court usalandela lawo umthetho, lokho usa-respecta i-constitution. Kungaselani nje kokuthi uhulumende kaMgabe uzimisele ukuqamula lokwephula i-constitution.
Umahluli wedale usole kakhulu umantshi owancitsha uMkhwananzi lo Bruce ithuba lokuthi bahlawule imali ye-bail. Ungathini ngalokho?
Lokho kutshengisa nje ukuthi ujaji usakwazi umsebenzi wakhe njalo uzimisele nje ukuthi angavumi ukwethusilwa nguhulumende kaRobert Mugabe kanye leZANU-PF ngokwephula umthetho nje, ngoba utshengisile sibili ngokusola kwakhe ukuthi lokho okwenziwa ngumagistrate akukho emthethweni njalo akulunganga. Lokhu kuyathabisa sibili ukuthi kusatholakala abojaji abanjengalo mjaji ophe iruling le.
UBruce lo Promise yebo sebevunyelwe ukuthi bakhululwe, kodwa baningi abanye livama ukutshengisela labo abalokhu bevalelwe phakathi. Uthini ngalokho?
Ye, baningi sibili abalokhu bevalelwe phakathi esisebenza labo esithengisela labo, kodwa ukuphuma kwalaba ababili lokuvunyelwa kwabo ukuthi bebhadale imali ye-bail kuyathabisa nje, ngoba kutshengisa ukuthi ukulwa kwethu akukapheli, kulokhu kusahambelela phambili. Kodwa ukuphuma kwalaba ababili kutshengisa futhi njalo ukuthi sesi-halfway down sokusele ukuthi sikhanyete sesizimisele ukukhangela laba abasele phakathi. So kuyathabisa kakhulu lokho.
Ukhona ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo inhlelo zenu zokutshengisela? Sesike sabona etshaya abantu kabuhlungu lwisana labo abanye bebotshwa lanxa bengelani lokutshengisela okukhona.
Singeke sathi silawo amapholisa eZimbabwe lapha, ngoba lokhu kwenziwa ngamapholisa lapha eZimbabwe akutshengisi nje ngitsho lakancinyane ukuthi ngamapholisa amelele ukuprotekta abantwana beZimbabwe. Lokhu abakwenzayo kutshengisa vele ukuthi hhayi bona bazimisele ukulwela uhulumende kaRobert Mugabe, kungalani ukuthi bephula umthetho ngoba bona bazithi baphezulu komthetho. So kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi asilamapholisa lapha eZimbabwe.
Umnumzana Charles Nyoni ngomkhankaso we-Occupy Africa Unity Square sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Oke waba ngumphathi ntambo wezemali ngesikhathi sikahulumende womanyano osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti. Sekudaze osephethe lesisikhundla umnumzana Patrick Chinamasa ukuthi achiye umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
UBiti oligqitha elilodumo uchola mazwi emhlangano lentatheli izindaba owenzelwe emahofisi nakhe eHarare ehlaziya umbiko kaChinamasa waphakathi komnyaka kwezokusetshenziswa kwemali kahulumende awethule ngolwesine olwedluleyo. UBiti ethi ubengakethula lumbiko uChinamasa okwengqondo yakhe yedwa. Le yinto eyenziwa ngemva kokubonisana lezinye ingcwethi kwezomnotho abaphathi ntambo bengatsha ezehlukeneyo labo siba lukhulu balezingatsha eqhutshwa ngaphansi kwedale le Cabinet on Economic Affairs Committee ekhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe. Linkuthazo kaBiti iza ngemva kombiko osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Christopher Mshowe othi ulamanga uChinamasa phezu kweholo lezisebenzi zikahulumende kanye lemali zabo zamabonus. Umnumzana Mlondolozi Ndlovu isakhamuzi seHarare uthi osekusenziwa ngabaphathi ntambo bephikisana lapho kule mibiko abayethula kuZulu kuyisibonelo sokuba esehlulekile uhulumende evumelana lokuchiwa nguBiti.
Ngoba phela umnumzana Chinamasa nguye umgcini sikhwama welizwe leZimbabwe. Ngakho ke ukhangelile phela wasebona ukuthi hayi uhulumende uyehluleka kala mali. Ngakho wasethi hayi akuzo kube lama bonus kuzakhishwa imisebenzi eminingi. Ngakho ke umnumzana Chinamasa akukhulumileyo kuyinto ayaziyo. Sonke siyazibonela ubana akusela mali ama data ama pay ahlale tshintshiwe. Abantu kabala mali ama data akasazi ukuthi ahula nini. Kanti ke lama social lawo kanye afica ukuthi ama data bakabazazi ukuthi akhona nini.
Esola ukwenza kwahulumende oseguqula okwethulwe nguChinamasa esekubeka ingani wenze okwekhanda lakhe.
Ikwenza nje kuphela njengabantu abakupolitika abakwezembangazwe besaba ukuthi bona bangaluza amavoti lokuthi bangabonakala ngani sebehlulekile. Kukanti bona sebevele sebehlulekile ngoba xa uhulumende engasakwanisi ukuthi abhadale abantu kuyinomunye angakwenza.
Kungasikwakuqala lokhu kuyangiswa uChinamasa kuke kwenzakala njalo nyakenye umongameli Robert Mugabe egenqule okwakwethulwe nguChinamasa phezu kwesimo semali lapho azisa khona uZulu ukuba kuzomiswa ukwengezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende le mali zamabonuses okweminyaka emithathu. UZulu lengcwethi zezenotho zithi ukwenza okunje kuveza ukuba usehlulekile uhulumende webandla lezanu PF kungakho sekumele kudingwe iqula labantu abazokhokhela leli lizwe ele National Transition Authority kuze kufike isikhathi sokuzoqhutshwa ukhetho ngomnyaka 2018. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kweminyaka emibili amazwe angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika ebhekane lengozi yokuqhamuka komkhuhlane we-Ebola eleNigeria selethule umfanekiso webhayisikopo ocacisa okwehlela lowo mhlobulo ekuqhamukeni kwalomkhuhlane. Beso kuqhamuke umkhuhlane we-yellow fever kwele Angola lakwele Democratic Republic of Congo ele DRC. Kodwa abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization bathi isebenelise ukuhlaba amajekiseni lokunikeza imithi yokuvikela lomkhuhlane kuzigidi lezigidi zabantu emazweni akulomhlubulo. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly ngomvulo ozayo. Inhlanganiso zeZimbabwe ezibalisa umkhankaso we-hashtag this flag okhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire. Abenhlanganiso ye-hashtag this gown, inhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign lezinye ezitshiyeneyo zithi zizaqala ukutshengisela eNew York ngomgqibelo. Unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ngapha kwelemelika, umnumzana Mzobanzi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bakhangelele ukuthi ukutshengisela kwabo kuza kuba kukhulu lonyaka.
Amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu mnumzana Gande, amaZimbabweni wonke eNorth America lapha siyabe sihlangene eNew York nge-weekend leyi ezayo. From the 17th of September to the 23rd siyabe sitshengisela sibili simelela uRobert Mugabe ukuthi abuye ku-General Assembly lapha e-United Nations. Siyabe simelele sibili ukuthi sitshengisele ukuthi umbuso waseZimbabwe okaMugabe asisawuthandi. Usecindezele abantu balendlala ekhaya mnumzana Gandhi. Abantu bayadubeka ekhaya. Umsebenzi kube lokho ethumela amapholisa kuphela ukuthi bebhuqabula abantu.
Manje libona ungani kuzaphathisa ngani ukutshengisela lokho?
Kuzaphathisa kakhulu ngoba siyabe sibaningi abantu beZimbabwe and abantu bazasibona sibili ukuthi sidlulukelwe. And uMugabe laye kumele ukuthi nxa ekhona labantu bakhe abezanu PF delegation yakhe kumele ukuthi beyangeke sibili ukuthi nxa beze ku-United Nations General Assembly le abantu ama-citizens akhe nxa edemonstrator phandle lapho yena khona outside of Zimbabwe kumele abe lenhloni kakhulu ayangeke abone ukuthi abantu eqinisweni kabasamthandi lo mbuso wakhe abasawufuni. Owe 36 years kambe sure sele 92 years old ukhulu
sizwa kuthiwa bakhona abavela eZimbabwe ababe bekhona labo, ungasitshela ukuthi kuhamba njani la?
Yeah, abakhona sibili ababe vele ekhaya bonke sebe sihlangene Patron Tamara, I think abe khona bonke uPastor Ivan Mawarire, uThomas Maphumo ukhona lapha yena vele uhlala lapha eAmerica, so uyabe khona laye lo Dr. Nomanyika bonke babe khona lathi yabe MDCT sabe sikhona lapha eAmerica and amaZimbabweni wonke mnumzana Gande ayebe ekhona regardless of their party affiliation, we are all in solidarity sibili sibambene kakhulu ukuthi sibuye sizotshengisela ukuthi umbuso kaMgabe awusawufuni.
Umnumzana Mzobanzi Ncube ngunobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ngapha eMelika, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia. Kunjalo nje esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Dumisani Moyo ohlala kweleNgilandi. Umoyo uthi njengoba yena wathola isibusiso sokuyasebenza emazweni, wakubona kufanele ukuthi anyemukule akhangele lapho avela khona, ancedise laye lapho enelisa khona ngenhlelo ezifana lokwemba izikotsho ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.
Igama lami nguDumisani Moyo, zalwa eGwatemba eFilabuzi. Kulele khona, ngifunde khona. Ngase ngisuka ke ngomnyaka ka-2002. Ngase ngisiza lapha e-England.
Wawusiza esikolo kuzosebenza?
Ngangisiza ngizosebenza, ngivele ngavela ngasuka sekile permit yami yokuzosebenza. Ngiqhatshwe yibhanga elilapha e-England kodwa elikhona laseZimbabwe.
Wathi ke sufikile suhlezi ngapho emakhiweni, kuyini ke okwakwenza wanyemukula wakhangela emuva?
Ngathi ngivele ngingakasuki kukhona ukukhona okwangihlupha kakhulu enhliziyweni yami, kuyisikhathi umama esifa ngomnyaka ka-2000. Lapho engabona khona omunye ubaba
wa voluntary ukuya sikhelela amanzi. Ubaba lo wayedatshukelwe kakhulu ukuthi wayephose lokuhlonipheka kungasekho. Ngenxa ukuthi wayedilwe kakhulu wafika wahlala laphana wayesezichaya wasekhohlwa nje ukuthi umi njani ngezembatho. Leyo nto yangithinta kakhulu. Lempilo ephilwa ngabantwana abachiwe ngabazali esigabeni lapho engisuka khona. Ogogo nabokhulu abasala begcine abantwana abazali sebehambile. Kulomuzi owodwa ongithintayo lakhathesi ongithinta kakhulu. Kwaba nabantwana abayisikhombisa. Bonke labo bantwana badlula bechiye abantwana. Kanye loyise lo nina wabo wadlula. Abantwana labo basala bebancane kakhulu. Ngikhuluma nje osegcina abantwana labo ngomunye umntwana ocine ephelela ezifundweni zakhe zesikhombisa. Ngase ngiqalisa nje ukuthi nxa ngisiya ekhaya ngithola ukudla lo wami umzali wasalayo. Ngibe sengihlephuna okunye ngibe sengisidla labantwana laba abanye ababe bekhanya behlupheka kakhulu esigabeni. Kuyikhisimusi abantu badla bajabula kodwa kulabanye abantwana abaswela lokuthi babambe ngaphi.
Uhlelo kumbe ngithi iproject owayiqalayo.
Iproject engayiqalayo kakhulu ayisingakubona kungulwane ubaba engambonayo. Ngase ngicabanga ukuthi kuyini kade ngingakwenza. Ngacabanga ukumgqokisa lowo baba kodwa ngase sithi ngingagqokisa yena yedwa kwabe kungaphelelanga ngoba yena kuyinto esuke yanda ukuthi ngikhangile kodwa baningi abanye abanjani. So ngase ngithatha i-20 tons zezigqoko lezembatho ngeyami imali esikhwameni sami ngahamba nazo lezo zinto. Lelo langa lokuphiwa lezo zinto kwakukhona ubaba ohloniphekayo ubaba uKhuchekhaya uNdlovu ngoba ebengabaphathi bezigaba.
Kwakuyikudla lezembatho kumbe izembatho
kwakuyizembatho namabhuku lamakhompyutha ayiwo asebe wasebenzisa khathesi. Ngathola lezembatho ezinjengengubo ngaleso sikhathi imithi ye-HIV yayingakabi effective. So abantu babegula kakhulu emizini belele ezindlini. So ngathatha isikhathi sami sokuhamba emizini yonke lapho kwakugula khona umuntu olele ekhathazwa yilo mkhuhlane wegcikwane. Ngahamba ke ngabanika ngamunye ngamunye izingubo ngemva kokuba sengiphe abantu bonke lokhu engangibaphathele khona njengesipho esasivela kimi mina. Ngisiphathela isigaba sakithi.
Okwamanje inhlelo osulazo ngayo oziqhubayo khathesi ekhaya ungazibalisa zibe zingayo?
Ngiyagcina ngiyahlawulela kwesisikhathi ngiyancedisa lapho esebenzisa khona ukuhlawulela abantwana abayehluleka ukuzihlawulela abafelwa ngabazali ezikofisi sabo. Ngiyagebhela izakhamuzi yezigabeni imigodi esingathi ngamapoli ngesiNgisi ukuthi bathole amanzi amahle okunatha ngoba isigaba lesebengisincedisa amanzi kwesikhathi abatholakala khatshana okungaba yimbango kumbe amakhilomitha umbango 10 or so. Ngiyancedisa ukwakha izikolo esigabeni seFilabusi. Ngiphenduke khona nje amaviki amabili adlulileyo. Besiye handa over isikolo lesebe sisakha phandle kwalezo yikuhambisa imithi lezinye izinto ezingasetshenziswa yimpilo isibhedlela. So uhlelo lukhulu khathesi olusemqoka engilucabangayo. Ngihambe ngayavakatshela ekhona esibhedlela uyabona ukuthi lezi zinto engaziphayo zisebenza njani. Basebe sitshengisa ukuthi lezi zinto bazifaka kuma-critical wards anjenge-ICU ngenxa yokuswelakala kwemithi lezinye izinto le-surgical ward.
So sasivakatshela elinye iward eliyenze ngaphuma ngikhala inyembezi. Iward lelo sigcine sivuma ukubancedisa ukulirinovate ngoba nxa ngilibhekile kuthiwa is an infectious control area. Hayi kuya kubuhlungu.
Umnumzana Dumisani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane ubexoxa ecingweni ekonale kwelebhilitane lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje sixoxa lomgadli weqembu lewange uGift Mbweti yena okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle ngenyanga kaNcwabakazi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu lewange uGift Mbweti weleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lane ukhethwe izintatheli zomdlalo wenguqu uba nguye umdlali odlale kuhle ngenyanga kaNcwabakazi ngemva kokuba elitshayele emambuleni ibhola waba nguye umdlali osehlohle kaningi kwisigaba se-PSL. Lo mdlali osehlohle amagoli ayithoba mnembili okulinani esilihlohlwe nguLeonard Zipa ongumgadli weqembu leCapes United uthi isifiso sakhe ngesokuba athathe isicoco sokuba umgadli ohlohle kaningi kulabanye ekupheleni kwesizini.
Awakathi siyasikuthi laba siphezulu kodwa ngathi sendidide kodwa lami athi sifuna ukufocus ukuthi bakhona abalandelayo abaseduze but lami imele ngifocus emagame alandelayo lami ngikwazi ukuthi ngihlwehle ama-force ukuthi lami ngikwazi ukuthi end of season lami ngikwazi ukuthi ngithathe award ngoba yi-top four school.
Umbweti uqale ukudlala ibhora ngesikhathi efunda isikolo seChinotimba Primary eVictoria Falls lapho azalelwe khona. Ukuthi umbalisi wakhe eChinotimba uzibonele Ncube kulezi nsuku ongumqeqeshi weqembu leMagagasi elidlala kusigaba seSouthern Region Soccer League nguye omkhuthaze ukuba adlale ibhora.
Hayi ibhora maKagasi vele incane seprimary vele from school team wokuthi 5 bona kono ngakhotho bani Ncube zethu Ncube utitshwe eChinotimba. Yomuntu wamfundisa ibhola manje ngalwana laye empusha encedisa lama shooters oningi ifika lasendlini vele umasabe enza ngikukhathe sina.
Iqembu lewange limthethele umdlali ngomnyaka ka-2012 ngemva kokumbona edlala kuqembu leZambezi Lions ebelidlala kusigaba sika-Division 1. Akenelisanga ukuhle afike adlale kuqembu elidlala ku-PSL kodwa udlale kuqembu lewange juniors elidlala kusigaba sika-Division 1. Nyakenye umbwethi uqale ukudlala kuqembu lewange elidlala kusigaba se-PSL loba nje engazange adlale imidlalo eminingi. Lo nyaka-ke uliphiwe ithuba lokuba itshengise ithalenta lakhe waqala ukuthi ayezwayo njalo ukuthi ukhangelele ukuhlohla amagoli edlula isithupha emidlalweni eseleyo kusizini yalonyaka.
Akathe so far after the game ngathi ayekulekile kumagozi ha kanti kukulwisa ukuthi angcono ngizame ukuhlohla evele-6.
Amaqembu ambalwa adlala kusigaba se-PSL abikwa esemnqwethela uGift Mbweti ikanti abanye ngabakhalela ukuba ngabe uyabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors kodwa yena uthi akasoze azinake lezo nkulumo ngoba zingamenza agcine ekhula ngekhanda. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo olukhangelane lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe. Namhla sikhangela ukutshengisela okuqoqwa izizalwane zeZimbabwe khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly kuqala ngomgqibelo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze lingene kuhlelo. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu usola ukuthonjwa komunye wamalunga omkhankaso wetajamuka sesijikile umnumzana Silvanos Mudzoba. Itale le High Court namhla livumele isikhulumeli setajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi akhululwe. Kwanelokwa lamhlanje. Olivalelisayo ngintungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.